Vashitaura nevatori venhau muHarare nhasi, amai muchinguruka shiri, vati hurumende yatotanga kufambisa mapepa ekuti vapauma avo vanogara kuMinnesota kuAmerica vauyiswe kuZimbabwe kuti vazomiswa pemberi pedare nenyaya yekuurayiwa zvisiri pamutemo kwakaitwa shumba iyi. Amai muchinguruka shiri vati kushandiswa kwakaitwa uta nemuseve mukubayiwa kwakaitwa Cecil zvakazokonzeresa kuti shumba iyi izopedzwa nepfuti kunotyora mitemo yekuvhimwa kwemhuka munyika.
I have already consulted with the authorities within the police force.
Kubva mutsvagurudzo dzakaitwa takaona kuti chirongwa chose chekuvhima shumba iyi zvisiri pamitemo chainga chakarukwa chaizvo, mari zhinji ikashandiswa. Muvhimi wekuAmerica uyu newe muno muZimbabwe nemuridzi wenzvimbo iyi vose vane zvavakaita mukuvhima shumba iyi zvisiri pamutemo.
Vaenderera mberi vachipomera vapauma mhosva yekuronga kusvibisa chimiro chenyika kuburikidza nekuurayiwa kwakaitwa shumba iyi. Hukama pakati peZimbabwe neAmerica hwagara husina kumira zvakanaka pamusana pekutyorwa kwekodzero dzevanhu kunonzi kunoitwa nehurumende yeZimbabwe, izvo zvinorambwa nehurumende yavaRobert Mugabe.
One can conclude with confidence that Dr. Palmer, being an American citizen.
Nekuti hatina kukwanisa kubata mugari wekuAmerica uyu asati atiza munyika mushure mekupara mhosva yake, tiri kukumbira hurumende yeAmerica kuti imudzose kuno kuZimbabwe atongerwe mhosva yake.
Hatina kukwanisa kutaura nemumiriri weAmerica muno vaBruce Wharton kuti tinzwe divi rehurumende yavo panyaya iyi, asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaAlec Mchade Hama vati havaone hurumende yavaBarack Obama ichibvuma kuti chizvarwa chayo chiunzwe kuzotongwa muZimbabwe.
Kunyange zvazvo pane chibvumirano chakadaro chekuti kana kune vanhu vari kunenedzerwa mhosva vanogona kuchinjaniswa pakati penyika mbiri izvi, asi nokuda kweukama huripo pakati pedu nevanhu vekuAmerica handioni vanhu vekuAmerica vachibvuma kuti munhu wavo auya kuzotongwa munomu. Vane maissues ekuti izvo nyaya dzemunhu hadzitongwi zvakanaka, magere edu haana kumira zvakanaka, saka vanotongoudza munhu wavo chete kana vagutsikana kuti anosvika kubatwa zvakanaka achitongwa zvakanaka. Asi isisizo tinoonekwa tichitotadza kutonga nyaya dzeidiisizi vanhu vanokasungwa vachirogwa kuti kwacho vatonga nyaya dzichitongwa zvakanaka zvichidaro, saka ndione zviitika izvo zvizvi.
Panyaya yekuurayiwa kweshumba iyi pane zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti vaTheo Bronkhorst navaTrymore Honest Ndlovu zvakabhadhariswa mari yechibatiso nedare ramajistrate kuVictoria Falls panyaya yekuurayiwa kunonzi kwakaitwa shumba iyi zvisiri pamutemo. Vaviri ava vakatarisirwa kudzoka mudare musi wa5 Nyamavhuvhu apo pachatanga kutongwa nyaya yavo. Vakabatwa nemhosva, vaviri ava vanogona kugara mujere kwenguva isingadarike makore 15. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Jini Thomas Chiripasi.